Waikwazi muri Zimbabwe ndinongamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nenhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina pamusoro pezvehomwe yakaunganidzwa nehurumende iyo ine chinangwa chekubatsira vechidiki munyika. Panguva iyo Zimbabwe iri kurwisana nechirwere checoronavirus. Vachisina ndino mugamuchira muchirongwa tiudzewo zvizere pamusoro pezvehomwe.
Hurumende yakaunganidza mari kubudikidza neministry of finance ikapa kuministry inoona nezvevechidiki, ministry of youth, sport arts and recreation. Mari inosvika 17 million RTGS dollars. Mari iyi yakauya yakanangana nekubatsira vechidiki vari muzvikwata zviviri. Chikwata chekutanga chakarangana kuti Zimbabwe Youth Council inoshanda nemapoka evechidiki atingati maclub. Saka ndiro vamwe vachabatsirwa nechikamu chokutanga nekuti vanenge vari muzvipoka zvipoka vachiita maprogramu akasiyana siyana asi nokuda kwelockdown. Saka ichauya iri grant kuti vagogona kubatsirikana. Chikamu chechipiri chakanangana nevechidiki vanozvibatira mabasa avo vatingatiwo maenterprising youth. Vane makambani avo vanga vagara vachishanda kwemwedzi mitanhatu kusvika mugore lockdown isati yapera. Ava vachabatsirwawo. Saka bandiko rokutanga ranotaura nezvaro vachabatsirwa nemari inoita 3,000. Bandiko rechipiri vachabatsirwa nemari inosvika 5,000.
Tisanangurirewo kuti munhu anofanirwa ane bhizinesi rakaita sei kuitira kuti ave nemukana yekuwana mari kubva pahomwe.
Vaasi kuenda kumabasa saka vakatanga mabhizimisi avo. Vamwe ndo vari muzvicherwa, vamwe vari mukurima, vamwe ndo vanoshandisa michina yechizvino zvino zvatingati vari muICT. Zvozoita vamwe vakatonyanya kukoshera panguva yatirino vari mune zveutano. Ivava minista vaiti akange auya akawanda akadai ndo vachatanga kutopa mutiro rinotevera kuti vagone kubatsiridza hurumende pakugadzirwa kwezvinhu zvinobatsira kuti tirwisane nechirwere checovid-19. Chatongotarisa mayuti ese vane mabhizinesi avanga vachiita.
Kune vamwe vanoita mabasa emaoko vari muinformal sector, ivo vasina mabhizinesi ari registered zviri pamutemo, navo vachange vachiwana mukana yekuwana mari kubva pahomwe here?
Ichokwadi, vari muinformal sector vane malevhu akasiyanawo. Kune vari muinformal sector zvokuti munhu uyu haatorina nebank account, haana kana panoratidza kuti anga achiita business. Ivavo vanoti netei kubatsira pachirongwa ichi nekuti zvakatonyorwa kuti vachafanira kunge vachitaridza kuti chii chavanoshandisa kubhizinesi kwavo.
Ndikuona kuti seZimbabwe Youth Council matotanga kukurudzira vechidiki kuti vaise chikumbiro chavo maapplications chekuwana mari kubva pahomwe. Tichipeta hurukuro yedu vachisina, udzaiwo vateereri vedu kuti munobatika sei kuitira kuti vane mibvunzo kana kuti vari kutsvaga mikana yekukurukana nemi vanokwanisa kukubatsai.
Mahofisi edu pane zvino ekufamba muchienda takavhara nokuda kwechirwere ichi, asi nokuda kwemishina yezvino zvino vechidiki vanogona kuenda patingati paFacebook page yedu, tatoposta madetails ese ipapo. Vakaendazve paTwitter handle yedu yeZimbabwe Youth Council newebsite yedu yeZimbabwe Youth Council tatoposta madetails ese iwayo. Avapo zvinoreva izvo kuti vaakukwanisa kukirika link riripo rakanzi database.zimuse.org. vaakutokwanisa kuaplaya vari ipapo.
Aiwa, tinotenda vachisina nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection muine neMike Hove, 8 to 9 PM muri Zimbabwe. Musakanganwe pano panepfenyuro yeStudio 7. Aiwa, nguva ndiyo yadyana namuri yeZimbabwe, chinobhururuka chinomhara. Anokonekai nemufaro, ndinewenyu Mike Hove. Bye bye.